Inini ndiri kugara kuBulawayo, iye sekuru ndveku kusanyati. Sekuru niko ndiye atorwa nemvura nemukadzi wake wekucholocho nevana.
Mungazive kuti vanga vari kupi chaizvo paitika dambudziko iri?
Vati kuti mani mani, but handizivi kuti ndeipi side yacho chaiko chaipo, but chimani mani.
Pari zvino mitumbi yavo yatowanikwa here uyezve iri kupi?
Mitumbi mimwe yacho yawanika, but hanzi sekuru nemedhemu wavo vaona vatoyigwa ikoko kuchimani mani. Then vana vanga vari 3, but mitumbi yawanika ndevana 2, one wacho vanga asati wawanika kusvika nezuro manheru.
Vana ava vanga vaine makore mangani?
Pane mudiki wacho ane I think mawane 8 months, kuzoita ane 4 years, kuzoita ane 6 years, ndiyo 54 now.
Kuchimani mani uku, vanga vari kuita mabasa api, vawani kwa vachitorwa nemvura?
Sekuru muna noita zve kuchechi, saka vano tumezwa kuchechi kuti mumwe ngaende kupi kunoparisa. Saka kaenda kuchimani mani nenyaya yekufambisa inzwi raMwari. Vaiparidza ikoko kuchimani mani nekutuma nechechi.
Vanga vagara ikoko kwenguva yakareba sei?
Vane 4 years vachigara ikoko.
Saka pari zvino mhuri yenyu yakaungana kupi?
Vabereki vari kumusha kusanyati. Then isusu vacho takangogara zvedu kuBulawayo tamirira kuti tinzwe kuti mitumbi yawanika ichananga kupi. Kuzi kune vame vari kuSouth Africa vanofambira kuuya kuno kune nyaya iyoyi. Saka hatisatanya soziva kuti vanhu vanofambira kunanga kupi exactly. Tiri kukondrora nevanhu vaenda kuchimani mani kuti tinzwe kuti vanhu vonanga kupi.
Mambonzwa here kuti hurumende iri kuti ichabatsira here panyaya iyoyi?
Hatina kunzwa. Isusu zvatanzwa ndezvokuti hurumende yangoviga vanhu chete nenyaya yekuti hakuna mafridge. Ekuti vanhu vaise mufridge kuti vamirire hama dzavo chete ndizvo zvatanzwa, but zvekuti ichabatsira hatina kunzwa.